vangotaurawo pasina umbo hwekuti pane vanhu vekutajamuka vanga vachitsvagwa, but vangoti kune vamwe vanhu maybe makumi maviri evanhu vasati vabatwa vetajamuka, asi kungotaura chete nekuti patabvunza kuti umbo hwacho ndehupi, kuti pane chinozitajamuka uye kuti vanotajamuka vacho ndevapi, vangoti hatina umbo kana mazita avo hatina.
Saka mhosva dzavari kupomerwa ndedze apa?
Zviri kunzi nemusi wa 16 June, ivo vamupananzi nevamwewo vanosvika kumakumi maviri vakaenda kunzvimbo yechitoro chinonzi Chopis, vakati chitoro ichi ngachivharwe. Vakakanda makotopeya, vakakanda matombo nezvakadaro muchitoro ichocho, zvikasi vakazopwanya imwe midziyo yanga irimo. Saka vari kutongerwa mhosva inonzi yemhirizhonga.